Chekwata ichi chakasvika muHarare chitatu manheru chakamirwa nechaunga chinotyisa icho chaive chauya kuzopemberera mashiripiti achakaita kuLiverpool, England. Uko kwaive kwaungana zvikwata 16 zvinorura mumutambo wenetball pasi rese. Majems ayo aive kumakwikwi aya kekutanga akasvika munharaunda yechipiri yeWorld Cup uyezve nekupedza ari pachinhano chechisere. Makwikwi aya izvo zvaive zvisingafungirwe nevakawanda, kwete muZimbabwe chete asi pasi rese. Izvi zvakauya mushure mekunge maJames ayo aive asina kuita gadziriro yakasimba mushure mekutora nguva yakawanda ari muZimbabwe, apo zvimwe zvikwata zvaienda kumakundano aya zvaitamba nevekune dzimwe nyika zvichisimbisa zvikwata zvavo. Izvi zvakakonzerwa nekushayikwa kwemari, sezvo hurumende nemakambani akazvimirira asina kucheuka kuchichemo chechikwata ichi paine nguva. Chakanyonyoshamisa ndechekuti hurumende yakatora nguva iyi kuumba komiti yekutsvagira mari chikwata chenhabvu chemaWarriors icho chaenda kumakundano e-2019 Africa Cup of Nations kuEgypt, uko chakanonyadzisa. Zvakaitwa nemaJames panguva iyo maWarriors akanonyadzisa chidzidzo kuhurumende kuti inofanira kubata zvikwata zvese zvenyika zvakafanana, kunyange chiri chevakadzi kana chevanhurume. Muongorori wezvemitambo vaFarai Kambamura vanoti hurumende yeZimbabwe inofanira kuiyananisa zvikwata zvenyika kunyanya pakugovanisa mari yemakundano.
MaJames akadadisa zvikuru endi kuita kwavakaita apa paka toa kuti hurumende ipindirewo, regardless kuti varume vakadzi, regardless kuti e-sport ipi, cricket, rugby, soccer or whatever, kana ingave volleyball, hurumende apa yakufanawo kuragidzawo kuti aiwaka takamira nemi kuitira kuti vaitewo manyukunyuki.
Murongi wemitambo yetsiva vaStalin Maumau vari kushushikana zvekare nemamiriro akaita mitambo munyaya dzemari, vachiti ivo mitambo yese inofanira kubatwa zvakaenzana.
Vemabhizimisi vanoda kutsigira mitambo mitambo yese muno muZimbabwe ngavarege kutarisa vana boxing as inferior to other sporting activities, zvakangofanana.
Gurukota rezvemitambo muzvari Casey Coventry vakavimbisa kuti vachagara pasi nevezvemitambo kuti vaone kuti zviri kuvanetsa zvinogadziriswa sei.
I would also like to reach out to people from those different sectors who are in that sector right now to come in and to give me a very direct understanding of what their challenges they may be facing, but also to come with ideas of how they would recommend those change.
Pamusoro pezvo, vaongorori vezvemitambo vanoti hurumende inofanira kusandura maitiro ayo yotanga kupawo ruyamuro kuzvikwata zvese zvenyika zvinenge zvabudirira kuenda kumakundano akaita seWorld Cup, World Championship, Olympic Games nemimwe yemitambo yakakosha pasi rese. Kunze kwemaWarriors ayo akabudirira kuenda kuma 2004, 2006, 2017 na 2019 Africa Cup of Nations, asi pasina chaibuda hurumende haina nhoroondo yakasimba yekubatsira mitambo nemari. Mutambi wetsiva Charles Manyuchi akapedzisira ave kunorwira mitambo yake yese kuZambia nemhaka yekusarutsigiro kubva kuhurumende nekumakambani emuno. Chimwe chakabuda pachena murwendo rwemaJames ndechekuti zvikwata zvevanhukadzi zviri kuenderera mberi nekusimudzira mureza weZimbabwe panguva iyo zvimwe zvikwata zviri kutatarika zvinotyisa. Pamusoro pezvakaitwa kuLiverpool, chikwata chenhabvu chevanhukadzi chema Mighty Warriors chakabudirira kuenda kumaOlympic Games muna 2012 izvo zvatadza kuitwa nezvimwe zvikwata zvakawanda, kwete muZimbabwe chete kana pasi rese nemu Afrika zekare. Izi, zaka wa mshure mekunge mutuwe ni Casey Coventry. Atura mindru nomwe kumakwikwe 2004 ne 2008 Olympic Games. Achitevira chikwata chimtambo we hockey, chema Golden Hockey Girls. Icho chakatura mindru ye goride Olympic Games a 1980 kumusko uko Zimbabwe. Yai kwikwidza chekutanga nedzimwe nyika. Mucheviri wemutambo Valorant Wekwete vanoti zviri kuitwa nezvikwata zvevanhukadzi izvi zvinofanira kuyemurwa.
Anyi kunyanya tichikombera nezvakaitwa nemawarriors zvinoratidza kuti vakadzi vanhu vanokwanisa kuziva masports kutodarika vamwe vanhu vechirume. Taifunga kuti masports ndevanhu vechirume chete asi vakadzi vanoratidza kuti vanokwanisa kuzviita vanodadisa.
Vakambamura vanoti zvikwata zvevanhukadzi zvinofanira kupiwa ruremekedzo runokodzera kwete zviri kuitwa iko zvino.
But tikatarisa since 1981 hockey team yakauya nemenduru. Tikatarisa Casey Coventry ndiye akasimudza futi mureza. Iye zvino izvi maGems at a grand stage maGems edu vasikana netball aiwa vadadisa. Saka tikutiwo ngavapuwo chigove chinoenderana navo kwete zvavakaita kuti vasikana vaivai vakanotamba kumaolympics vakapuwa $5. Ngavapuwo chigove chinoenderana navo, they should be rewarded handsomely.
Vasikana vemaGems vasimudzira mutambo wenetball zvakasimba muZimbabwe sezvo kwese kwese iko zvino nyaya iri kungotaurwa nezvayo mumitambo ndeye zvavakaita zvichifananidzwa nezvimwe zvikwata zvenyika. Mutambi wevolleyball vaGodfrey JJJ vanoti kunyange hazvo netball yanga ichitambwa muzvikoro yaive isina mbiri yayave nayo iko zvino.
Netball tiri kutarisira kuti uchange uchibhita mimwe mitambo yese yatinoziva kunyange hazvo waitambirwa muzvikoro asi tiri kutarisira zvakakura nekuti tiri kuona maimprovements pamitambo iyoyo.
Mutsigiri wemaGems vatetenda Feremango vanoti ivo vechidiki vakawanda vave kufarira mutambo uyu vachiwedzera ivo kuti vakawanda vave kuzoda kutora mutambo uyu vada kutedzerawo zvakaitwa nemaGems pamakore anotevera.
Ndikuona kuti iye zvine izvi wasikana wese wakuda netball nenyaya yekuti maGems wakuda kusvika pakasvika maGems iwo wasikana wose pari zvine izvi wakutoziva kuti ndo zvinhu zvinobhadhara wakutoziva kuti ndo ratova basa rinokwanisa kuti bhadhara munyika.
maGems akarova Sri Lanka neNorthern Ireland ndokukwanisa kupinda munharaunda yechipiri makwikwi aya. Kunyange hazvo vakazorohwa neNew Zealand, Malawi, Jamaica, Uganda. Zimbabwe yakadambura Barbados ndokupedza iri pachinhanho chetsere makwikwi ezvikwata gumi nezvitanhatu aya. Vamuseti vanoti vatambi ava vanofanira kutendwa zvine mutsindo nezvavakaitira nyika.
Teji toda kutoti vatotendwa kubva kuna president ne anything in kind mari is not everything.
Asi captain wechikwata ichi Perpetual Siya Chitema anoti nzira yavo haisati yasvika kumagumo achiti iye vave kutarisira World Cup ya 2023 iyo ichaitirwa kuCape Town South Africa.
Toda kudzokera zveWorld Cup, toda kuqualify tidzokere zveWorld Cup ipapo anditechanikana vakura vachitokwa.
Vasikana vakawanda vari muchikwata ichi vari pasi pemakore makumi maviri nemashanu zvekuti kuenda kuWorld Cup inotevera zvinokwanisa kuitika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.